take our Bibles and open to Genesis chapter 1.
Ngatitore mabhaibheri edu tivhure kubva kuna Genesis chapter 1.
If you get there, we'll start reading.
Kana tasvika totanga hedu kuverenga.
The Bible say,
Bhaibheri rinoti,
from verse 1,
kubva pandima yekutanga,
in the beginning God created the heaven and the earth.
Pakutanga Mwari wakasika denga nenyika.
And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Nyika yakanga isina chimiro, isine chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika. Mweya waMwari wakanga uchigarira pamusoro pemvura.
And God said, let there be light. And there was light.
Mwari akati, chiedza ngachivepo, chiedza chikavapo.
And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness.
Mwari akaona chiedza kuti chakanaka. Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.
And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day.
Mwari akatumidza chiedza akati masikati, nerima akaritumidza akati usiku, madeko akavepo, nemangwanani akavapo zuva rimwe.
Let's also go down to verse 30.
Todzika toenda pa verse 30.
And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat, and it was so.
Mhuka dzose dzenyika, neshiri dzose dzedenga, nezvipenyu zvose zvinokambaira panyika, zvinomweya woupenyu, ndakazvipa miriwo yose minyoro kuti zvive zvokudya zvazvo, zvikaita saizvozvo.
Amen.
Amen.
And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning was the sixth day.
Mwari akaona zvose zvaakaita, onei zvakanaka kwazvo. Madeko akavapo, namangwanani akavapo, zuva retanhatu. Let's bow our heads again and pray. Baba vedu munoshamisa munogara nokusingaperi. Imi Mwari musiki wedenga nenyika. Muvambi nemukwanisi wupenyu hwedu. Tinoswedera pachigaro chenyasha panguva yemadekwana ano baba tichikutendai. Nekuti chengeta kwamaita muswere wese wezuva ranhasi. Tinokumbira baba kanganwire zvivi nekudarika. Nekusukwa neropa raishe wedu Jesu Kristo. Baba wangu iroro rinotisuka nekutibvisa pamatsvina ose. Panguva yemadekwana ano ishe kuti tive vakakodzera kunzwa ivhangeri iyi yamadai kutigadzirira mukati mezuva ranhasi. Tinonamata ishe wekudenga kuti Mwari wagara achitaura nesu auye kuzotora mutumbi uyu wevhu. Baba wangu agoushandisa mubate miromo yevhu baba mukutaura muri imimi mashoko eupenyu. Ndimi mune mashoko eupenyu sezvo tanga tichiimba baba. Tinonamata kuti chitorai nguva ino baba muite henyu. Mwoyo yedu mungoiswedza pedyo nemi. Tigoti mwoyo yedu haina kutsva here panga achitaura nesu. Mbiri nerukudzo zvikodzoredzwa kwamuri pachigero chenyu chenyasha muzita rinokosha raishe namuponesi wedu Jesu Kristu. Amen.
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 Tigare pasi.
You may be seated.
Hallelujah.
Amen.
We just want to appreciate the Lord tonight.
Tuda kuyemura ishe madekwana ano.
That if taken the first book in the Bible.
Kutakwanisa kutora bhuku rekutanga mubhaibheri.
And if money to read and see what the Lord has done.
Tikakwanisa kuverenga tikaona zvakaitwa naShe.
Amen.
Amen.
We know from Genesis to Revelation is the story of the Lord Jesus Christ.
Tinoziva kuti kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarwa rungano rwaIshe wedu Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
We see the Lord Jesus Christ from Genesis to Revelation.
Tinoona tenzi Jesu Kristu kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarwa.
And in there we also see our lives.
Imomo zvakare tinobva taona upenyu hwedu.
Amen.
Amen.
But tonight we just want to speak of this subject.
Madekwana ano toda ungotawara pamusoro pechidzidzo ichi.
Amen.
Amen.
God said it was good.
Mwari wakati zvakanaka.
Amen.
Amen.
Saka zvese zvakanna Mwari zvakanaka. There's no man who can say it's not good.
Everything that God called good, hapana munhu anogona kuti zve chakashata.
Amen.
Amen.
Mwari akaita basa rese akati it was very good.
God did all the work ndokuti zvakanakisa.
Amen.
Amen.
Saka tiri kurarama pau nguva ne munyika apo Mwari vakaita zvinhu zvavo zvese vakati zvakanaka.
So we are living in a time in the world where God has made everything to himself and he said it was good.
Amen.
Amen.
So what God says is good is good.
Saka chakanzi naMwari chakanaka chakatonaka.
Amen.
Amen.
Kana iwe futi you are very good.
Even you yourself wakatonaka.
Amen.
Amen.
Because you are also a creation of God.
Nokuti uri chisikwa chaMwari.
Unless if you want to say we are not good.
Kunze kwange iwe hako uchitoda kuti handina kunaka.
Which I don't think is possible.
Zvandinofunga kuti hazvikwanisiki.
Amen.
Amen.
In the beginning God created the heaven and the earth.
Pakutanga Mwari akasika denga nenyika.
Amen.
Amen.
If you were there in that boat we are having tonight.
Kana wanga uripo mumutumbi uyo wauinawo madekwana ano.
Maybe you could ask the Lord, why are you creating the heaven and the earth?
Pada ungadai wakabvunza ishe kuti ko sei muri kusika denga nenyika.
Amen. Because he just created the heaven and the earth and that was that.
Nokuti akangosika denga nenyika zvikangopera zvakadaro.
Amen.
Amen.
As if that was the end of his creation.
Sekunge ndo panga pagumira kusika kwake.
Amen. But God yet some attributes in him.
Asi Mwari akanga aine zvizenga nezvishuwo maari.
Amen. Hallelujah.
Amen.
Amen. Saka tinotenda Mwari hama manera anasi.
So want to thank God tonight, brethren.
No doubt no that Mwari pavakasika denga nenyika. Wanga uri mupfungwa dzavo zvakare.
Because we know that when God created the heavens and the earth, you were in his mind.
Amen.
Amen.
Mwari vapedza kusika denga nenyika.
After he had finished creating the heavens and the earth,
the Bible said,
Bible wrote,
and the earth was without form.
Uye nyika yanga isina chimiro.
Amen.
Amen.
The earth which God had created was no form.
Nyika yanga yasikwa naMwari yanga isina chimiro.
And void.
Uye isina chinhu.
Amen. This is the reason why I'm saying if we're there in the boat we have tonight.
Ndokusakandati dai wanga uripo uri mumutumbi wauinawo madekwana.
We could ask the Lord, why are you have created all this, the heaven and the earth?
Pada ungade wakabvunza kuti nai Mwari, ko mambosikirei kodenga nenyika zvakadai.
Amen.
Amen.
And darkness was upon the face of the deep.
Uye rima rakanga riripo pamusoro pemvura.
Amen.
Amen.
And the Spirit of God moved upon the face of the waters.
Mweya wamwari ukafamba pamusoro peuso wemvura pamusoro pemvura.
Amen.
Amen.
Saka mwari vanga vane zvavaifunga pamusoro pedenga nenyika rayanga vasika.
So God had his mind upon the earth and the heavens that he had created.
Amen.
Amen.
Mweya wawo kanga uchifamba pamusoro pemvura.
And his spirit was moving upon the face of the air, of the waters.
Amen.
Amen.
Vachiona kuti vuradza pfungwa dzavo sei.
Seeing how he might make manifest his thoughts.
Verse 3.
Ndimaitatu.
And God said, let there be light.
Mwari akati chiedza ngachivepo.
And the light was there.
Chiedza chikavapo.
Amen.
Amen.
Ndi mwari vaita kuda kwavo.
God that has done his will.
Amen.
Amen.
Vangadai vakatanga nokuisa matombo, but he said, I want light first.
He could have started by putting on stones, but he said, ndoda chiedza kutanga.
Amen.
Amen.
And God saw the light that it was good.
Mwari akaona chiedza kuti chakanaka.
And God divided light from darkness.
Mwari akaparadzanisa chiedza nerima.
So our God is a separator.
Saka mwari wedu mupatsanuri.
Amen.
Amen.
So from the beginning God had been separating darkness or light from darkness.
Saka bva pakutanga mwari anga achingopatsanura rima kubva kuchiedza kana kuti chiedza kubva kurima.
Amen.
Amen.
So there's no way God can let darkness cover the light.
Saka hapana mwari paanga achazotendera kuti rima rigofukidzira chiedza.
Amen.
Amen.
Because when he was creating,
nokuti paanga ari kusika,
he separated the light from darkness.
Akatopatsanura rima kubva kuchiedza.
Amen.
Amen.
And he wanted those things to exist like that.
Aida kuti zvinhu zvigorarama zvakadaro.
Amen.
Amen.
He separated light from darkness.
Akabvisa chiedza kubva kurima.
Amen.
Amen.
No doubt in the man.
Because he is God.
Amen.
Amen. If it was you, perhaps you would have said, let them live together.
Amen.
Amen.
But Mwari, all the time, he is separate.
Mwari nguwa dzose, vanenge vachingopatsanura.
Amen.
Amen.
Because we want to see his things moving right.
Nokuti varikuda kuona zvinhu zvavo zvichifamba zvakanaka.
Amen.
Amen.
God said,
Mwari wakati,
It was good.
Zvanga zvakanaka.
Amen.
Amen.
Saka zvakana Mwari zvakanaka, zvakanaka kubva panguva yekusvikira nhasi.
So what God called good is good from that time to now.
Amen.
Amen.
Saka we must let those things remain like that.
Saka ngatisiye zvinhu izvozvo zvakadaro.
Amen.
Amen.
Let me go down to verse 26.
Gaitiende pandima 26.
After this, just read some quotation, then we close.
Tikave mushure meizvozvi tongoverenga zvinokorwa tosvika hedu pakuvhara.
And God said, let us make man in our image.
Mwari akati ngatiite munhu nemufananidzo wedu.
Of course pano zvakawanda zvakati we created up.
There's a lot of things that we created.
Amen.
Amen.
After our likeness.
Akafanana nesu.
And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air.
Ngavave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga.
And over the cattle and over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon the earth.
Napamusoro pezvifuyo, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika.
So God created man in his own image.
Mwari akasika munhu nomufananidzo wake.
In the image of God created he him.
Akamusika nomufananidzo wamwari.
Male and female created he them.
akavasika murume nomukadzi.
Hallelujah.
Amen.
Give me verse 7 of chapter 2.
Ndipei ndima 7 ye chapter 2.
And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul.
Jehovah Mwari akaumba munhu weguruva revhu akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu.
Amen.
Amen.
But on chapter 1,
asipa chapter yekutanga,
verse 26,
pandima 26,
Mwari vakasika munhu nemufananidzo wavo.
God created man in his image.
Amen.
Amen.
But this man was in the spirit form.
Asi munhu anga ari munhu wemweya.
Amen.
Amen.
Mwari vaita denga nenyika nezvezvanga zvirimo.
After God had made the earth and the heavens and everything that was therein,
vakaona there was no man to till the ground.
He found out panga pasina munhu aikwanisa kuti agoshanda pavhu.
Amen.
Amen.
Then chapter 2.
Mu chapter 2.
Then he formed a man from the dust.
Ndokuzoumba munhu kubva muvhu.
Then man becomes a living soul.
Munhu akava mweya unorarama.
Amen.
Amen.
Munhu akatanga kuchirarama zvino.
Now man became a living soul.
Amen.
Amen.
But tanga kuti Mwari vakati no ndichakupai zvese zvinobaya nechi zvigova zvokudya zvenyu.
But we have heard that God has said, I'll give you all the green herbs to be your meat.
Amen.
Amen.
But zvese zvanga zvatanga kurarama pamusasa zvatanga kumera pamusoro penyika.
But all these things had not been manifest upon the earth as yet.
Amen.
Amen.
Saka Mwari kwanzi vakabudisa hunyoro kubva pasi.
So God brought forth moist from the ground.
Amen.
Amen.
Nyika ikabva yatoteswa.
And the earth was wetened.
Amen. Zvinhu zvikatanga kumera pamusoro penyika.
And things started to come up.
Amen. But chetiri kuona hama nzvadzi manera anasi.
But what we want to see, brother and sister,
ndechekuti Mwari vakaita munhu ari muchimiro chakafanana navo.
Is that we want to look at how God has made a man in his own image.
And all other things he said, it was very good.
Zvimwe zvese ndokuti zvakanaka.
Amen.
Amen.
Including also man.
Zvichisanganisirawo nemunhu.
Amen.
Amen.
Munhu akatonzwa zvakare is very good.
A man was also said to be very good.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That was God in his creation.
Ndimwari mukusika kwavo.
Amen.
Amen.
And what he had done, it was so perfect.
Zvavanga vakaita zvose zvakatokwana zvakadaro.
Amen.
Amen.
And he said it was very good.
Vakati zvanga zvakaisvonakisa.
Amen.
Amen.
And we are still now living in this earth.
Zvino tichiri kurarama munyika ino.
Amen.
Amen.
And we are saying, no, that one, that thing is not good, that one is not good. Let me polish here, let me polish there.
Tobva tauya zvedu isusu. Toti apa pakati tsveyame, icho hachina kunaka, icho chakati shatei, regai ndingotsva kwenenzvera apo, ndigadzirise apo nepapo.
But God said it was good.
Asi Mwari pavakazvisika vakatoti zvakanaka.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Let me go down to... Okay, let me take my first quotation.
Regai nditore chinokorwa changu chekutanga.
Okay. Let's go back to verse 27.
Verse 27.
Don't put your Bibles away.
I want to use a Bible rako kure newe.
We'll be reading a lot tonight.
Nokuti nhasi tinenge tirikungoverenga.
So God created man in his image, in the image of God created he him, male and female created he them.
Zvino Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi.
Amen.
Amen.
Give me also verse 18, chapter 2.
Ndipei ndima 18 chitsauko chepiri.
And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmate.
Jehovah Mwari akatizve hazvina kunaka kuti munhu kana kuti murume agare ari oga.
Amen.
Ndichamuitira mubatsiri wakamukwanira.
Amen.
Amen.
But chapter 1 we are seeing where God has created man and female.
In chapter 1 tirikuona Mwari paakasika murume nemudzimai.
And he said it was good.
Ndokuti zvakanaka.
But chapter 2 he said it is not good for a man to dwell alone.
Asi muchapter yepiri ari kuti hazvina kunaka kuti murume agare ari ega.
Amen.
Amen.
That was God.
Ndimwari.
Amen. Showing us this other side, the spiritual side and the natural side.
Vari kutiratidza rutivi rwemweya nerumwe rwepanyama.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Yes, sir.
So what God say is good is good.
Saka brother zvakanzi naMwari zvakanaka, zvakangonaka zvakadaro.
Amen.
Amen.
And God created a woman for a man.
Mwari ndokusikira murume mudzimai.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
That was God.
Ndimwari.
Amen.
Amen.
And he's still God tonight.
Vachiri Mwari maneranas.
Amen. He was God then.
Vangwari Mwari ipapo.
And he's still God tonight.
Vachiri Mwari maneranas.
Amen. He doesn't change.
Havashanduke.
We can change as people.
Isusu yedu tongona kushanduka sevanhu.
But God doesn't change.
Asi Mwari havashanduki.
This is the reason why we are here tonight.
Ndochikonzero tiri pano maneranas.
And this is the reason why we are worshiping tonight.
Ndokusaka tiri kuvanamata.
Amen.
Amen.
Because God is God.
Nokuti Mwari ndiMwari kwatiri.
Hallelujah.
Amen.
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 Let's go to this message with the prophet preached.
Hande kumaridzo iyi akaparidzwa nemuprofita.
The masterpiece.
Umija.
Amen.
Amen.
For we are his masterpiece tonight.
Isu tiri mabasa eumija waMwari madekwanani.
Amen.
Amen.
But then one of the main things that interested me is in Forest Lawn was Michelangelo's great sculpture.
Zvino chimwe chinhu chakandinakidza ku Forest Lawn wanga uri mupunzo kana kuti chivezwa cha Michelangelo.
The monument of Moses.
Mu chivezwa cha Moses.
It is a reproduction there, of course, it isn't the original.
Zvino chivezwa ichi vakatochigadzira vachikopera pane cha Michelangelo hachisiricho chaicho chakagadzira munoziva.
But it was such a great masterpiece.
Asika wanga huri humhizha chaiwo wehunyanzvi.
Hallelujah.
Amen.
This what Michelangelo did in his best.
Ndo zvakaitwa naMichelangelo pakatinyatsoti ndakwenenzvera.
Because he had a vision about Moses in his mind.
Nokuti anga aine chiono chaMoses mupfungwa dzake.
And he took the marble and he started to work upon it.
Ndokutora dombo remabho ndokutanga kushanda pamusoro paro.
Amen.
Amen.
And he produced his great masterpiece.
Akaburitsa basa rake guru rehumhizha wake.
Hallelujah.
Amen.
And as I stood and looked at it,
zvino pandakamira ndichichitarisa,
I liked that.
Ndakazvida.
Something that looks like it represents God something to it.
Munoziva chimwe chinhu chakada kuita se munoona chinonyatsomiririra chine chimwe chinhu machiri.
Hallelujah.
Amen.
I like art.
Ndinofarira art.
Real well.
chaizo chaizo.
I believe God is in art.
Ndinotenda kuti Mwari ari mu art.
I believe God is music.
Ndinotenda kuti Mwari ari mu nziyo.
I believe God is in nature.
Ndinotenda kuti Mwari ari muzvisikwa.
God is everywhere.
Mwari ari kwese.
And anything that is contrary to the original is a perversion.
Munoza chese chinopesana nechepakutanga kutsveyamiswa.
God is in dancing.
Mwari ari mukutamba chaiko.
Amen.
Amen.
Not like kind of dancing you do here.
Kwete mamwe matambiro aya anongoitwa pano.
Amen.
Amen.
Like some of the dancing which are now seeing in our weddings.
Se mamwe matambiro akati tsveyame yatakuona mumichato yedu.
When God created all the his creation.
Mwari paakasika zvisikwa zvavo zvose.
He said it was good.
Vakati zvanga zvakanaka.
Hallelujah.
Amen.
But when the sons and daughters of God are in the spirit of God, see, that is dancing.
Asi kana vanakomana nevanasikana vamwari vari mumweya wamwari maona ndokunonzi kutamba machi.
Hallelujah.
Amen.
God is in dancing.
Mwari ari mukutamba nziyo.
God is in music.
Mwari ari munziyo.
God is in art.
Mwari ari muart.
Hallelujah.
Amen.
But it must be under the influence of the Spirit of God.
Zvose zvinofanira kunge zviri pasi perunziro yemweya wamwari.
Hallelujah.
Amen.
Or else is a perversion.
Kana kuti kutsveyama.
Amen.
Amen.
Because the prophet said anything which is not of the original.
Nokuti muprofita ati chese chisina kufanana nechepamavamba.
Amen.
Amen.
But this and the masterpiece of Michelangelo he had made, it is costume, something to do that.
Munoona se chivezwa ichi cha Michelangelo ndinotenda kuti chakamudhurira kuti aburitse chinhu ichocho.
Amen.
Amen.
He was a great man.
Anga ari munhu mukuru.
And it cost a big part of his life.
Chakamutorera chikamu chikuru cheupenyu hwake.
Because he was many, many years in carving out.
Nokuti akatora makore mazhinjisa kuti achiveze azvachiburitsa.
Just take a rock and of a marble and keep carving it.
Akangotora dombo remarble ndokutanga kungorivheza.
And see, only the man, the sculptor himself, yes, in his mind what he is trying to do.
Zvino ndimhizha kana kuti muvezi bedzi iye ndiye anongori mupfungwa dzake necharo kuda kuburitsa.
He is the one you might walk up and say to him, what are you picking on this rock for?
Ndiye iye ega maona unogona kusvika kwaari woti ko sei uri kungogogodza padombo iri.
To the outsider who does not know what is in his heart, it is nonsense.
Kune munhu wekunze asiri kuziva zviri mumoyo wemuvezwi anongoti hazvina maturo izvi.
But to the man, the sculptor himself,
asi munhu muvezi pachake,
he got a vision in his mind,
ane muono mupfungwa dzake,
what he is trying to make,
zvaari kuedza kuti aburitse,
and he is trying to reproduce what he has on his mind in the form of a monument.
Ari kuedza kuburitsa pachena izvo zviri mupfungwa dzake achiburitsa pachivezwa chake.
Hallelujah.
Amen.
That is the reason he is digging it out of the rock.
Ndokusaka ari kuramba achingogogodza kuti azviburitse kubva padombo iri.
Amen.
Amen.
This was Michelangelo.
Uyu ndi Michelangelo.
Working on the marble.
Ari kushanda padombo remarble.
With a vision in his mind.
Aine muono mupfungwa dzake.
Of who Moses was.
Nekuti Moses anga akaita sei.
Amen.
Amen.
So as he was working upon this marble.
Zvino paanga ari kushanda padombo remarble.
He was seeing the picture of Moses.
aiona mufananidzo waMoses.
Hallelujah.
Amen.
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 And like the prophet says, and outside I could not see exactly what this sculptor was trying to work on.
Sezvanga taurwa nemuprofita kuti munoona munhu ari kunze hake haikwanisa kuona kuti munhu uyu ari kuda kumbobudisa chii.
Amen.
Amen.
Like I said, that God, when He created the heaven and earth,
sezvanga taurwa kuti Mwari paakasika denga nenyika,
zvakaita if He was just wasting His time.
It seemed like vaingotambisa havo nguva yavo.
Hallelujah.
Amen.
But yet, me and you in His mind.
Asika pavaizvita zvese izvi vanga vaine newe mupfungwa dzavo.
Amen.
Amen.
Saka Mwari vaiziva what He was doing.
So God knew exactly zvavanga vari kuita.
Amen.
Amen.
Let's go down to paragraph 38.
To end up at paragraph 38.
Now there is a fall on that great image.
Zvino pane gwanza pa chimpunzo ichi.
On the knee, on the right knee.
Pa vhi, ibvi rekurudyi.
Just above the knee, about 6 inches, is a place I have put my hand on it. About that tip.
Zvino pamusoro pevhi pangaite mainji angaite 6. Pamusoro ipapo ndakatoisa ruoko rwangu ndikapabata pakanoti dzikei sezvizvi.
Amen.
Amen.
So the prophet went and also he put his hand there.
Saka muprofita akatoenda akatonoisa ruoko rwake ipapo.
Amen.
Amen.
And he saw that far.
Vakaona gwanza iri.
Amen. After he had spent all that time,
mushure mekunge vapedza nguva yese,
for years and years,
makore nemakore,
to make this,
kuti agadzire chinhu,
then under the influence of seeing fulfilled what he had seen in his heart,
zvino ari pasi perunziro kuona chinhu changa chiri mupfungwa dzake nepamoyo pake chaburitswa,
and his vision,
uye nemuchiono chake,
and he desired to see it,
akashwira kuzviona.
It was completed.
Zvanga zvapera zvino.
And when it was completed,
zvino basa ira mushure menge rapedzwa,
he was so inspired by it, till he thought his own masterpiece should speak back to him.
Akasvika pakunyatsofemerwa kusvikira peku funga kuti humizha hwake uhu chivezwa chaagadzira ichi chinofanira kutaura naye.
Amen.
Amen.
This was Michelangelo.
Ndi Michelangelo.
Amen.
Amen.
After he worked upon a marble for years and years,
mushure meunga ashanda padombo remabho makore nemakore,
and when he saw the real picture of Moses,
zvino paakanyatsoona kuti uyu ndi Moses,
and he said he thought his work could speak back to him,
ndobva anyatsofunga ari pasi perunziro kuti basa rangu iri randaita rinofanira kutaura neni.
Amen.
Amen.
And he strike it across the leg.
Ndokuchirova pagumbo ipapo.
And the halo speak and it made a fall on it.
Ndokudaidzira kuti taura zvikabva zvasiya gwanza ipapo.
It put a fall on the image.
Zvikasiya gwanza pa chimpunzo ichi.
The prophet said,
profita oti,
to me that fall was what made it a masterpiece.
Kwandiri zvino inini gwanza rekukwazwa kuchivezwa ichi iroro ndo kwandiri basa guru rehumhizha rakaita kuti chivenzi chivezwa chikuru.
Amen.
Amen.
Let's not forget about our subject.
Tisakanganwe chidzidzo chedu.
Amen.
Amen.
God said.
Mwari wakati.
It was good.
Zvanga zvakanaka.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Yes, sir.
Yanasi rukasira ndakumbanasi.
Today we go home early.
Paragraph 44.
Paragraph 44.
The prophet said here.
Prophet what pano?
Now let us turn the page of Michelangelo and close the book.
Zvino ngatimbovhara mapage a Michelangelo, timbovhara bhuku racho.
Amen.
Amen.
Because they've seen what Michelangelo has done.
Zvino kutsaona zvakaitwa na Michelangelo.
Amen.
Amen.
And what he produced.
Uye nezvakaburitsa.
Amen. And what he said under the inspiration.
Nezvakataura ari pasi perunziro.
Amen.
Amen.
And let us open another book and read of the great sculptor.
Ngatimbozarurai rimwe bhuku. Timboverenga pamusoro pemuvezi mukuru.
Amen. The Almighty.
Iye samasimba.
Amen.
Amen.
There was no way Moses could have this marble rock to cave or to work upon it to produce Moses.
Hapana imwe nzira iyo Michelangelo aizotora dombo iri remarble kuti agoveza ati ndoda kuburitsa Moses.
Amen.
Amen.
If there was no this great sculptor, the Lord Jesus Christ.
Dai panga pasina muwezi mukuru uyu tenzi Jesu Christ.
Amen. Who created all things in his own might.
Akasika zvinhu zvose zvichibuda kubva mupfungwa dzake.
Amen.
Amen.
So Moses just managed to go and roll the stone or the rock.
Moses akakwanisa kungonotora dombo iri.
Amen.
Amen.
Which God had already created.
Rangarato sikwa kare na Mwari.
Amen.
Amen.
The Almighty, who before there was a world, and before the foundation was laid.
Iye sama simba nyika isati yavepo uye neyo dzacho dzisati dzatomboteiwa.
He had in his mind what he wanted.
Anga aine mupfungwa dzake izvo zvaida.
Amen.
Amen.
So before God spoke things into being.
Mwari asati ataura zvinhu kuti zvivepo.
Vanga vanazvo mukati mepfungwa dzavo.
He had everything in his mind.
Amen.
Amen.
Zvavanga vanazvo mukati mepfungwa dzavo ndozvavakataura zvikavapo.
All that he had in his mind is what he spoke and was.
Vakati zvakanaka.
And he said it was good.
Amen.
Amen.
He had in his mind what he wanted.
Anga aine mupfungwa dzake zvaida.
And he wanted to make an image.
Aida kuti agadzire munhu muchimiro chake iye.
Amen.
Amen.
He wanted to make something in a reality of what was a vision of him.
Aida kugadzira chimwe chinhu mumaziro kwazvo. Zvanga zviri muchiono chavo.
What was in his thinking.
Zvanga zviri mupfungwa dzavo.
Amen.
Amen.
This was God.
Ndimwari.
Amen. Vasati vataura anything to be.
Before he spoke tipave nezvinhu.
Amen.
Amen.
Zvese zvanga zviri mukati mepfungwa dzavo.
Everything was in his mind.
Amen.
Amen.
Including you.
Kusanganisira newe.
Amen.
Amen.
Kusanganisira iwewe manhiranhasi.
Including you yourself.
Amen.
Amen.
And God said it was good.
Mwari ndokuti zvakanaka.
Amen.
Amen.
Now Michelangelo, that was an attribute of his thoughts. His thought.
Zvino Michelangelo ndo kwanga changa chiri chibereko chepfungwa dzake.
Amen.
Amen.
And God wanted to make a man after his image.
Zvino Mwari vaida kuti vaite munhu kubva pachimiro chavo.
The great sculptor.
Mhizha mukuru.
And he went to work on him.
Zvino ndokutanga kushanda paari.
Amen.
Amen.
Before he created the heaven and the earth.
Vasati vasika dinga nenyika.
Amen.
Amen.
He started to work upon you.
Vakatanga kushanda newe.
Amen.
Amen.
Then after he finished working upon everything.
Zvino mushure mekunge vapedza kushanda nezvimwe zvinhu zvese.
In his mind.
Mupfungwa dzavo.
Amen. Then he created the heaven and the earth.
Ndokusika denga nenyika.
Then he started to decorate the earth.
Ndokutanga kushongedza nyika.
Amen.
Amen.
And we notice as he brought up from the materials.
Zvino tinocherechedza kuti pakatanga kushanda kubva pane zvinhu zvebasa.
The first babes was the fish and then the birds.
Chekutanga pada dzingava hove tevere shiri.
And then the creeping things upon the earth.
Kozouya zvinokambaira pamusoro penyika.
Amen.
Amen.
And many things that he brought.
Nezvinhu
zvevo find his way into the human race.
Nokuti Satan akaverevedza akawana nzira yake kuti apinde muchisikwa chinonzi munhu.
Amen.
Amen.
But mukana uchiripo manheranas.
But there is still a chance tonight.
That you can go back.
Tinogona kuti tinogona kudzokera.
And so Lord help me.
Toti Mwari ndibatsire.
Amen.
Amen.
Lord help me.
Mwari ndibatsirei.
Amen.
Amen.
Ndanda kusiya nzira dzenyu.
I was leaving your way.
Amen.
Amen.
Ndanda kubva panzvimbo yenyu.
I was moving away from your place.
Amen.
Amen.
Ndanda kuita zvepfungwa dzangu.
I was now doing what was in my own thoughts.
Amen. But muchiri Mwari umwe chete.
But you're still the same God.
Who went on the cross of Calvary.
Akaenda pamuchinji kwa Calvary.
Mukandifira mukati moupenyu wangu.
And you died for me in my life.
Amen.
Amen.
Ndibatsirei ndidzoke panzvimbo yangu.
Help me to come back to my original place.
It's possible, my brother.
Zvinogoneka hama yangu hanzvadzi yangu.
Because God said.
Nokuti Mwari vakati.
It was good.
Zvanga zvakanaka.
No man can change what God said is good.
Hakuna anogona kushandura zvakanzi naMwari zvakanaka.
Amen.
Amen.
Saka zvakanzi naMwari zvakanaka must remain like that.
So what God said is good, zvofanira kuramba zvakangodaro.
We might think of our own ideas and our own styles.
Tinogona kufunga pamusoro pedzimwe pfungwa dzedu nezvimwe zvitaira zvakawanda wanda.
But let's look back.
Asi ngatidzokerei kumashure.
Is this what God saw as good?
Izvi ndohere zvakaonekwa naMwari vakati zvakanaka.
Amen.
Amen.
Or else it's now our own ideas.
Kana kuti dzapfungwa dzedu pazvinhusi. Amen.
Hallelujah. This is the reason why Paul said.
Ndo chikonzero Paulo akati.
Even an angel from heaven.
Kunyangwe ngirozi chaiyo kubva kudenga.
Preach another gospel.
Ikaparidza imwe mharidzo.
It must be cursed.
Inofanonge iri yakatukwa.
Amen.
Amen.
Because he was preaching what the Lord said was good.
Nokuti anga ari kuparidza zvakanzi naShe zvakanaka.
Amen.
Amen.
And it was supposed to remain like that.
Zvaifana kungoramba zvakadaro.
Amen.
Yes, sir.
The world is trying to push us another side.
Nyika iri kuedza kuti sundira kune rimwe rutivi.
Amen.
Amen.
Away from the original plan of God.
Kubva pa urongwa hwaMwari hwepakutanga.
Amen.
Amen.
But Mwari vakatasa pa picture yavo.
But God is still looking at his picture.
Waiting for us to come back to his picture.
Kutimirira isusu kuti tidzoke pa mufananidzo wavo.
Amen.
Amen.
God doesn't come where we are.
Mwari havauye kwatiri.
Amen.
Amen.
Mwari vanoramba vari panzvimbo yavo.
God remains in his original place.
And we must move back to his place.
Isu ndisinofanira kudzokera panzvimbo yedu.
Amen.
Amen.
Kana takasiya Mwari, we must move back where we have left him.
If we have left God behind, tofana kudzokera patakavasiya ipapo.
Amen.
Amen.
Because vachiri Mwari zvavanga vari nezuro.
He's still God what he was yesterday.
Amen.
Amen.
And he can still open his hands for us.
Nasi vanogona kungozarura maoko avo vachitizarurira.
Amen.
Yes, sir.
Mwari ngatibatsire hama hanzvadzi.
May God help us, brothers and
sisters.
Amen. Amen.
We must be in a position where you can speak.
To fanonge tiri pachi panzvimbo yekuti tinogona kutaura.
But can only do that when we are in the original state.
tinogona kungozviita kana tiri pachimiro chepakutanga.
Which God said it was good.
Chakanzi naMwari zvakanaka.
Amen.
Yes, sir.
So you must take inventory of your life.
Saka unofana kutora ongororo kana kuti cherechedzo yeupenyu hwako.
Are you doing right according to his word?
Uri kuita here chaizvo maringe neshoko rake?
Or else you are just doing whatever you think is right.
Kana kuti uri kungoita zvawafunga.
Amen.
Amen.
Take inventory of your life.
Chimbotora ongororo yeupenyu hwako.
Amen. Let's look back.
Ngatimbotarisai kumashure.
And see.
Tione.
Are we with God in our lives?
Timbori naMwari here isusu muupenyu hwedu.
Amen.
Amen.
Mwari vachiri Mwari hama hanzvadzi.
But God is still God, brother, sister.
Amen.
Amen.
He can help us tonight.
He can still help us, manero ano.
Amen.
Amen.
Individually.
Sedunga munhu.
Amen.
Amen.
He can help you.
Anogona kukubatsira.
Hallelujah. And he can wash you.
Anogona kukugeza.
Amen.
Amen.
Like our brother was saying on Sunday.
Sezvaitaurwa nehama yedu musi wesvondo.
That he must take a wire brush and scrub you.
Tanofana kutora brush rewire onyatsokukwesha.
Amen.
Amen.
We want to go back.
Tofanira kudzokera.
To where God said this was good.
Pane zvakanzi naMwari zvakanaka.
You are a creature of God, my brother, my sister.
Richisikwa chaMwari hama yangu hanzvadzi yangu.
Amen.
Amen.
Which God created in his own image.
Chisikwa chakasikwa naMwari muchimiro chake chaicho.
Amen.
Amen.
And he said, this I must dwell in him or her.
Ndokuti uyu wandasika ndofana kugara maari.
Amen.
Amen.
Are you there tonight?
Uripo here manhero ano?
Can you open yourself tonight?
Ungazvizarura here manhero ano?
And say, God, come into my heart.
Woti Mwari pindai mumwoyo mangu.
Amen.
Amen.
Have that own way in my life.
Iva ine nzira yenyu muupenyu hwangu.
It's possible, my brother.
Zvinokwanisika hama yangu.
Amen.
Amen.
Let's save that song.
Kuti vei ine
have that own way.
Iva ine nzira yenyu.